Africa Aid yapuwa mamiliyoni makumi maviri emadhora kuti ishandise muzvirongwa zveHIV munyaya dzeHIV and AIDS. Mumwe wechidiki ari kurarama neutachiona weHIV and AIDS achishanda neAfrica Aid dzanyaradzwa zvino ati mari yavawana iyi ichavabatsira kupa dzidziso kune vechidiki munyaya dzechirwere ichi.
Mari yatapiwa 10 miliyoni tiri kutarisira kuti ichatidetsera mumaprogramu edu atagara achiita seAfrica Aid zvandiri uye kuti tiwedzere treatment care support. My young dependent adolescents living with HIV as an adolescent who's living with HIV as well. Akutwasa kwana message zvakada se akakwa akawanda uye kuti ichadetsera zvakare during our support groups and pane zvipatine mame activities atiida kuita se vanarurama neutachiona kuburikidza neAfrica Aid zvandiri.
Mumwe anoona nezvekufambiswa kwemabasa muAfrica Aid, amai Martha Maodzeke, vaudza Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mari yavapiwa ichavabatsira kuvandudza upenyu hwevechidiki munyaya dzeHIV and AIDS.
20 miliyoni atapuwa iyi seAfrica Aid zvandiri ichatidetsera kuti tikwanise kusvika kune vana vakawanda muno muZimbabwe 22 districts tichibatsira kuti vana vazive pavamire vaongororwe nekukurumidza vapinde pamushonga sezvataurwa naminista kuti vana vakukurudzwa kuenda pamushonga une kwaliti yakanaka vanorarama zvakanaka.
Vanomirira sangano reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID muZimbabwe amai Stephen Funk vati vanofadzwa nebasa reAfrica Aid iro riri kupa tarisiro kune vechidiki munyaya dzeHIV and AIDS.
It's exciting for me because we are recognizing the hard work with our partner Africa Aid who provides much of the needed support.
Ndine mufaro mukuru nekuti tiri kucherechedza basa guru riri kuitwa neAfrica Aid avo vari kubatsira vechidiki mumhuri dzavo vanorarama neutachiona weHIV and AIDS nevane matambudziko nekuda kwechirwere ichi.
Mari yekubetsera vechidiki inouya panguva iyo gwaro reongororo rakabudiswa neUnited Nations Program on HIV and AIDS riri kuburisa pachena kuti kunyange hazvo ngufu dzine chekuita neHIV and AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005 vechidiki vari pakati pemakore 15 nemakore 24 vari kusaririra munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishonga yeHIV and AIDS. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.